Panguva iyo ana chiremba vadiki vari kuramwa mabasa vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nekupiwa zvose zvinodiwa mukuita basa ravo. Vana chiremba ava vanoti basa ravo rave kushoresa kunyange hazvo basa reudhokotera raive basa rinoshamisira chaizvo. Mumwe wemadhokotera aya Vawalasi Hlambelo vanoti kushomeka kwemari dzavanotambira kwave kukonzera kuti vatadze kuraramisa mhuri dzavo.
So upenyu wemuZimbabwe hwatiomera isana chiremba. Sezvo kuti mari yatiri kuwana isusu iri less than $100 and mari shomanene titarisa zviri kuitika munyika, because zvinhu mazivano zvatokwira zvisingaiti. Titarisira parikatanga kutanga basa naizvezvi zvatosiyana. Mari yawaimbotengesa chinhu zvatotaimzwa nekafour kana kese. So which means mari yedu yaifa ungewo yaonekwawo waonewo tichi ienderane zviri kuitika. So which means even chikafu chekutenga chaizvo chikutonetsa, kuti mari iyoyo yatiri kuwana ikwanisa kutenga chikafu. So isusana madokta tinofambisa shoko rekuti vanhu wane chikafu chakakwana pese pese, but isusu takutochishaya nekuda kwemari dzedu.
Vahlambelo vanotiwo makare kare vana chiremba vaizivikanwa vachifamba nemotokari, asi ivo vaikungoswero kweshana mafudze nevanhuwo zvavo vavanonozoonana navo kuzvipatara zvavanoti zvave kuvabvisa chimiro.
Even kana ndichida kuenda kubasa ndichitobva kunzvimbo iri kure kuti ndisvike kubasa, and ndichitongokwirawo michovha iyi inongokwirwa nevamwe vachiendawo kwavanoenda. Saka pese zvese zvinobva zvandikanganisa mashandiro andoita. Even muchipatara kana uchirapa vanhu varwere vanhu, saka unenge uchifanirwa kuva munhu anenge achiziva zvaari kuita, ende munhu anenge asina matambudziko mupfungwa, because zvinhu zvaanofanirwa kuita zvinodipenda kuti munhu achararama here kana kuti achawedzera kurwara kana kuti achashayika. So zvinhu izvozvi zvino, kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka kwawabva, zvinobva zvanetsa, sezvanotaura kuti nhatsa kwawabva kwanoenda usiku. So which means kwaunenge wabva koko, kana zvisina mira mushe, even zvisvika kuchipatara nongotosvika wakatongo mupfungwa dzako dzisinge dzisina kumira zvakanaka. So which means zvinokanganisa marapirwo evarwere.
Izvi zvinotsinirwawo neumwe chiremba muzvare Roslyn Makaza, avo vanotiwo sachiremba vanenge vakatarisirwawo nemhuri yavo semunhu ane dzidzo yepamusoro yakatora makore akawanda achiita pamwe nebasa rine chiremera, kuti vayambutsewo vari mumashure mavo mumhuri yavo pamwe nekuchengeta vabereki vavo. Asi muzvare Makaza vanoti izvi hazvisi kukwanisika, sezvo vachiti mari yavari kutambira yakafanana nemutero wembwa.
Nyaya yacho yakatiomera, because andikwanisi kana kuplana kuti mangwana ndichange ndichiite sei. Unlike vamwe maprofessions wekuti vanogona kukiyakiya vanogonaita sei, ini basa rangu rinodipenda nekuva chiremba chete. Saka uchiremba hwacho hukapera, hapana chimwe chinokwanisa kundirarame nacho. And vanofanira kunzwisisa kuti hatisi it's a strike because tinoda mari, but we are also protecting them. Because mukapinda muzvipatara mukaona situation inenge irimuka, zvinhu zvakaoma. Often people think we'll be exaggerating or we'll be lying, because unga asatambopinda muchipatara, unga asatamborara muhospital muparenyato. But ukaita hama inoya paparenyato kwaunoona kuti system yashoka, ndo yatiri kufaita kuti zvinhu zvinge zviite zviri nani. Tibetserewo vabereki vedu vari kunze uko, vanhu ngavatibetserewo, government ione kuti we are not an enemy. We are not their enemy. Tungoda kuti zvinhu zviite.
Muzvare Makaza vanoti dai hurumende yanzwa zvichemo zvavo yowedzerawo mari dzemihoro kuitira kuti chimiro chemadhokotera chidzokere pamakare kare.
Vabereki vedu chaivo vakwanise kuti vaindonorapa kunze kwenyika, or even kuti muno muprivate munhu aindonorapa kuavenues paWest End, havakwanise. Vanotorarama nepo paparinyatwa paRural Hospital, ndo mahospital edu. Saka zvikanzi machiremba ese hasipo pabasa manje. Ini ndikutorwadzirirwa vabereki vangu, but this is a fight for the profession. It's not even merely ungoti yango strike. Yakutongoti profession yedu should be respected.
Kunyange hazvo hurumende ichiti homwe yayo yakaboka kuti iwedzere madhokotera aya mari dzemihoro, mutauriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vanoti hurumende inofanira kutsvaga mumwe munhu anotsiva mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga achatungamirira nyaya yenhaurirano pakati pemadhokotera ari kuramwa mabasa aya nehurumende. Mashoko ava Mafume aya anouya apo vachiwenga vakatsvinyira vana chiremba vari kuramwa mabasa vachiti vachiri vana vechikoro, izvo zvakashorwa nana chiremba ava. Vachiwenga Vakambodzingana mukoti vairamwa mabasa mukutanga kwegore rino. Izvo zvinonzi navamafuma hazvikodzere kuti varambe vachitungamirira nhaurirano idzi.
Zvanga zvichifanirwa kuita ndezvekuti vataurirane nemadhokuta, vapuhwe mari dzavo, vapuhwe motokari dzekuti vaende kudzibasa, vapuhwe pokugara, vapuhwe zvekushandisa zvacho, mishonga nemaglovhosi akasiyana siyana anodiwa ipapa apa. Havangashandi vasina chekubata. Vachivenga nyaya yokuda kungotyidzira nekuvhundusira zvese zveshe haishandi. Kudzidza hakutyidzirwi, kudzidza hakubatirwi pfuti, kudzidzwa kunotoverengwa mabhuku. Iye semunhu asina hake kunyatsofunda anogona kusanzwisisa kuti kudzidza kunorevei, semunhu angojaira kuita zvinhu zvese zvese achiita musengabere. Haungaiti musengabere kurapa vanhu, kunotoendwa kuchidhokuta. Vachivenga havakwanisi kunge vachitaurirana nemadhokotera nokuti havana mweya wokunzwira tsitsi nokunzwisisa zvinotaurwa neumwe munhu. Munhu anongofunga kuita zvaanenge afunga nemusoro wake, ofunga kuti nyika yose inotevedzera izvozvo.
Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rakashorawo mabatirwo ari kuitwa vana chiremba, richiti gurukota rezveutano vaObedaya Moyo havasi kunyatsoziva basa ravo. Sangano iri rinoti havasi vana chiremba vadiki chete vari kuramwa mabasa, sezvo vana chiremba vematunhu ose munyika vabatanawo mukuramwa mabasa. Chiremba anotambiriswa pamwedzi mazana matatu nemakumi maviri nemadhora mapfumbamwe, asi iri mari yeRTGS. Asi vaMoyo vanoti hurumende yakatarisirwa kuenderera mberi nenhaurirano idzi navana chiremba nemuvhuro kuti vaedze kutsvaga nzira dzekugadzirisa nhuna dzavana chiremba ava. VaMoyo vaudza Studio 7 kuti havana zvakawanda zvavangataura kudzamara musangano uyu waitwa. Nekune rumwe rutivi, vana chiremba vakuru vakapa hurumende kusvika panopera zuva ramangwana kuti hurumende igadzirise nhuna dzana chiremba vadiki kana kuti votangawo kuramwa mabasa, sezvo vachiti havakwanisi kuita basa ravo nemazvo kana vana chiremba vadiki vasipo pabasa. Asi nekuramba kuri kuita hurumende yavaEmerson Mnangagwa isingatsukunyuke pazvichemo zvavana chiremba vari kuramwa mabasa ava, veruzhinji vanogona kuramba vachingorasikirwa neupenyu muzvipatara vasina anovarapa. Hurumende iri kushorwawo nemasangano akawanda anosanganisira reCrisis in Zimbabwe Coalition pamwe nesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, avo vari kutiwo hurumende inofanira kunzwira veruzhinji tsitsi vari kufira muzvipatara kubudikidza nekugadzirisa nhuna dzavana chiremba. Masangano aya ari kushorawo hurumende nekutadza kuremekedza kodzero dzevashandi sezviri mubumbiro remitemo yenyika iro rinobvumidza vashandi kuramwa mabasa, pamwe nekuratidzira zvitevera kumbomiswa mabasa kwakaitwa vamwe vana chiremba vari kuramwa mabasa ava nebhodhi rinoona nezveutano reHealth Services Board. Vana chiremba ava vave nemazuva makumi maviri nemasere vachiramwa mabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.